Chekutanga ndinoda kuti vanhu vaziye kuti vanhu vanga vakagarirwa pasaa vazvibudisa vega vatanga kutsvaga munenge muine chimakrepikrepi ndo mavabuda namo. So vabuda vashoma ndo vakwanisa kusvika pasafesi vega. Kwamusvikwawo michini ndo pazonzi nevanhu magwedhi ari kutobuda kusaidhi uko vatobuda neumwe kwaakusitori kwanga kuri kushandwa nehesitim kwacho. Saka ndokwavazvichitaura kuti pane vanhu vachiri pasi vamwe vacho havasina simba ndopazomhanyawehesitim kwakuchisa marope kwakuvabatsira kuti vabude. Saka ndinovakorokotedza chaizvo nekushanda kwavaita nesimba kuti vazvinunure uye nevamwe vavo.
Tikubva kuti mugodhi uyu injodzi kuvashandi, ko sei vanhu vari kuramba vachidzika pasi kuti vanochera gore?
Tichitarisa dambudziko rekupenhalonga ndo zviripo pari zvino, nyika ina mabasa. Saka vanhu vazhinji vari kutsvaga cheuviri kubva kumanyini. So chinhu chekutanga changa chichidiwa papenhalonga ndechekuti hurumende iwane kuinvesta ane kapasiti semethadon gold, kwete iri kunzi methadon gold yako iyi. Methadon gold yanga ina muzilekazikumano yakaita withdraw 2019. Pasina izvozvo vanhu vacharamba vachidzika pasi kunoshanda vasina masupervisor, vasina ruzivo rwokuti pasi papa panoshandwa sei. So panoda kuti patsvage investa chaiyo kana kuti hurumende itaurirane nezvereal natural gold kuti vadzoke vatange maoperations avo paregimani.
Tiri kunzwa kuti pane rimwe goridhe riri kuwanikwa nechepamusoro, pangaitwe sei kuti vamwewo vanhuwo zvavo vakwanise kuwana chouviri?
Pakuda kuti hurumende irerutse mutemo wekuti vanhuwo vanokwanisa kugadzira masimukisi avo, asi vanofanira kunge vari kushanda vachishanda vari pedyo nelarge scale mine inenge ichimonita mastandards avo kuti mastandards aya anoenderana here nemutemo. Goridhe ravanenge vavana vanenge vachinoritengesa kularge scale mine. Pakaita ukama ihwohwo, ndinofunga kuti wadu hwevanhu vaikuparara kana kukuvara hunoderera.